This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 28 2016
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosvika kuJapan kuno nyengetedza shoroma dzemunyika iyi kuti dzizotanga mabhizimisi muZimbabwe.
Vanachiremba vanopiwa zvibvumirano zvitsva zvinotara mashandiro avo pamwe nemari dzavanotambiriswa kuti vatange kushandira zvipatara zvehurumende.
Zimbabwe inokunda Swaziland 4-0 makwikwi ekuenda ku 2017 Africa Nations Cup.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vasangana nhasi namambo wekuJapan vaAkihito nemudzimai wavo Michiko murwendo rwavo rwekuJapan. VaMugabe nemudzimai wavo vakakokwa nemutungamiri wehurumende yeJapan vaShinzo Abe kuti vazosimbaradza kudyidzana kwenyika mbiri idzi pamberi pemusangano wechitanhatu weTokyo International Conference on Africa Development TICAD uyo chaitirwa muKenya munanyamavhuvhu. Nasi vaMugabe vasanganawo nava Abe apo vaita hurukuro dzepamusoro-soro pamwe nekudya kwemanheru. TICAD chirongwa chakavambwa muna 1993 nehurumende yeJapan, United Nations Development Program, African Union Commission pamwe neWorld Bank paine chinangwa chekusimudzira upfumi weAfrica.
VaMugabe vari kushanya kwemazuva mashanu vachiedza kunokwezva vekunze kuti vauye kuzotanga mabhizimusi munyika. Bepanhau reJapan Times rinoti vaMugabe nhasi vaita musangano nevatori venhau pamwe nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaShinzo Abe. VaMugabe vakasvika munyika iyi nezuro vachibva kuSingapore uko vanomboenda kunorapwa. Asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wavo vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti vanga vafambirei kuSingapore. Vachitaura nevatori venhau vaMugabe vakurudzira vemabhizimusi emunyika yeJapan kuti vauye kuzotanga mabhizimusi muZimbabwe zvikuru munyaya dzekutyorwa kwezviwanikwa. Vachitaurawo pamusangano uyu vaAbe vati vachapa Zimbabwe mari inosvika madhora mamiriyoni mashanu ekugadzira mugwagwa uye vati vachabatsirawo munyaya yechikafu sezvo Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti misangano yekukwezva vekunze haishande kana Zimbabwe ichiramba yakatsika madziro pamitemo yakaita seyekuendesa upfumi kuvatema. Svondo rapera, gurukota rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao vakatozivisa kuti nemusi wa1 kubvumbi makambani anenge asina urongwa hwakajeka hwekuendesa upfumi kuvatema achavharwa nekutorerwa marezinesi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata chipangamazano chehurumende uye vachidzidzisa nyaya dzezveupfumi paInvest of Zimbabwe Dr. Gift Mugano.
Rwendo rwaMugabe rwakakosha zvikuru. Nyika dzese dziri pano Blessing dzinotsvaga vanouya kuinvesta munyika. Dzinobudirira kazhinji kana mutungamiri wenyika akafamba kuenda kunyika iyoyo ogara pasi nemutungamiri wenyika iyoyo. Saka tinoona kuti Japan inyika yakabudirira zvikuru muAsia. Ine inyika ine mari makambani makuru makuru ekuJapan ane mukurumbira seToyota ari munyika dzakasiyana-siyana muAfrica, mune muZimbabwe hamuna. But takaona gore rapera pane kambani yekuti Japan yaka investa mare kuno ku Zimbabwe mukambani yezvekugadzira paint. Saka pane mutarisiro kuti Japan iri kutaura ku Zimbabwe. Zimbabwe nyika ino kuno hwakawanda. Saka ku Asia taiwanza kuona mainvestors yabva ku China, South Korea nedzimwe nyika dziri ku Asia. Hatina kungataona mazhinji yabva ku Japan. So nevimbe kuti kuenda kwaita mutungamiriri wenyika kuJapan kuchabudisa mukana wekuti ukatikana mainvestors vanobva kuJapan kuuya kuZimbabwe. Zvoita kuti nyika iendere mberi pakabudira yekumunyika.
Gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao vari kuti makambani zvikuru sei kunze iwayo anenge asina kutevedzera mutemo achatorerwa maresidence kana kuvharwa musi wa1 kubvumbi. Izvi hazvikanganise here kana vekuJapan vacho vanenge vachida kuuya muZimbabwe kuzotanga mabhizimisi?
Nyaya yekuvhara makambani haisiri nyaya ingatinakidza. Totarisira kuti minista vakanogara pasi nemakambani votaurana kuti chii chaita kuti musoro utene. Tiri kuita kuti makambani asarota mapepa ari kudiwa naminista ekuita indigenize. Ndo chaida kunzwisisa kuti chii mukutema kwemusoro harisiro dambudziko. Dambudziko nderekuti zvinokwanisa zvakatyara mutemo naminista hazvisikukwanisa kuti makambani azvitevedzere. Nekuti makambani aya munhu akabva nemari yake kunze kwenyika akauya muno muZimbabwe. Saka haugoni kungoti kambani yataya yangu pasina kudzekeserana kuti zvichazofamba sekena mberi. Nyika inei iri kushandisa mari yekunze kwenyika. Kuti mari yekunze kwenyika ioneke tiibate muhomwe dzedu tisirasirana muZimbabwe. Hatikwanisi kuiprinda. Inondova ine nzira dzinokwana ina. Nzira yekutanga imari inobva kunze kwenyika nemainvestors. Ndivo vatida kudzinga ava vatida kuvhara makambani. Nzira yechipiri. Ndeyekuti tinotengesa zvinhu zvikunze kwenyika and saka unofanira kungova nemainvestors anouya namashinari anogadzira zvinhu zvatinotengesa kunze kwenyika. Chechitatu tinoona vanhu vari kudiaspora chinza mari ndizvine mari inge ichiwanda munyika. Chechina kukweta manje kukweta hatichakwanisi kukwera nekuti tine zvikwere zvakawanda. Saka izvi zviri kuitika zvekuti tinovhara makambani musi wa4 zvinoita kuti nyika ipinde isamira zvakafamba zvakanaka nyaya yebudiriro yayo.
Nyanzvi nyaya dzezveupfumi uye vari chipangamazano chehurumende vachidzidzisawo nyaya dzezveupfumi paInvest of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare.
Makakatanwa pakati pehurumende navana chiremba vachangopedza zvidzidzo anonzi asi kutarisirwa kupera nekukasika zvitevera danho rinonzi riri kutorwa navana chiremba ava rekuramba kusaina magwaro ekupinda mabasa kana kuti makondirakiti akavandudzwa ayo akaburiswa nehurumende mukupera kwesvondo. Mumwe chiremba asingabvumidzi kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti hurumende haina zvakanyanya zvayakashandura kubva pamakondirakiti ekutanga avakaramba kusaina. Chiremba uyo anoti chakangoshanduka chete kuziviswa kwemari dzemihoro dzavanenge votambira pamwe nenguva inobvumidzwa vana chiremba vechidzimai kuti vaende pazororo rematerneti kubva kumakore maviri kuenda pagore.
Vana chiremba ava masvondo maviri apfuura vakanyorera kuboka reHealth Services Board vachinyunyuta nezvavaiti zvitange zvagadziriswa vasati vasaina magwaro aya. Izvo zvakazoita kuti hurumende igadzirise magwaro acho. Mumagwaro matsva aya vana chiremba ava vanenge votambira madhora mazana masere nemakumi mapfumbamwe nemashanu pamwedzi, mari iyi ichisanganisirawo dzekubatsirikana. Kuramwa mabasa kwavana chiremba ava uko kwave nemwedzi kunonzi kwakonzerawo kuvharwa kwedivi rinosvikira varwere pachipatara chemupilo kuBulawayo sezvo chipatara ichi chisina vana chiremba vakakwana.
Studio 7 yakundikana kubata mukuru wesangano ravana chiremba raHospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande kanawo divi rehurumende kuti tinzwe pavamire panyaya iyi. Asi mutauriri weMDCT Valbert Gutu vanoti hurumende inofanirwa kukoshesa upenyu hwevanhu pamwe nekodzero dzevashandi.
Isu sebato reMDC tiri bato rakazvarwa nevashandi sokuziva kunoitwa vatereri. Saka kunyanya-nyanya sebato rakabva kuvashandi tinoisa zvido zvavashandi kumberi. Vana vechiduku vari kutambudzwa nehurumende avo vana vedu vanengena vedu ihazvanzi dzedu anonziwo muchirungu majunior doctors. Saka zvavari kuitiswa izvi ndezvekubatwa uyanga. Saka isu sebato rinorekera zvido zvavashandi tinoti dei hurumende yawawo vana vazvichemo zvavo yavabata vose vanhu nokuti vana ava mapatriots hurumende votokumbirisavo kuti ivaonewo sevanhu ivabhadharevo mubayiro unokodzera.
Tinonzwa kuti iko kusawirirana kuri pakati pehurumende naivo vana chiremba vachangopedza zvidzidzo ava kwakonzerawo kuti chipatara chemupilo chinge chichivharawo divi rinosvikira varwere inganzi outpatient. Muri kuona sei chiitiko ichi?
Izvo ndozvimwe zvezvinotaridza kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe tiri kutambura, nokuti ukaona pachivharwa outpatients department yechipatara chikurukuru chakafanana nomupilo muguta guru reBulawayo, zvotaridza kuti vanhu vazhinji vanonetseka ipapo, vanhu vaya vetingangoti muchirungu the low income group, vanova ndivo vakawanda muno muZimbabwe, vanotosvika ivo chikamu 90% yepopulation yedu inova 14 million. Saka ukaona paakuvharwa outpatients zvoreva kuti munhu achirwara achibva kucholocho kulupane achibva kunana hwange achibva kose kwakadaro mativi anonge achiseviwa nemupilo general hospital, munhu anotosvika aspererwa nokuti anowana outpatients yavharwa.
Zvii zvamungakurudzira mapoka maviri aya kuti ivo vana chiremba nehurumende?
Hurumende ngaiwewo mwoyo munyoro, nokuti maminista vanogara upenyu tatata, asi vana ava ukaona havana kana chouviri, vana vanotambura majunior doctors. Toda kuti hurumende dei yatapudza kune zvimwe zvainopa masenior executive ayo, yaona kuti majunior doctors vapiwawo mari inokodzera nebasa guru ravanoitira nyika.
Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection mangwana tiri kutarisa dambudziko reHIV muzvikoro zvepamusoro-soro munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Ngatisanganei muchirongwa The Connection mangwana, muneni wenyu Ntungamiri Nkomo nemumwe wangu
Tatenda Gumbo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mukuru wevasori muAfghanistan vaMasudu Antarabi vari kupomera vasori vechiuto vemuPakistan mhosva yekuva nechekuita nekubhombwa kuri kuitwa muAfghanistan nechikwata chechiTaliban. Vachitaura nenhengo dzeparamende nhasi, vaAntarabi avo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano revasori reNational Directorate of Security vayambira kuti chikwata chechiIslam ichi chakazvipira kuramba chichienderera mberi nemabasa acho ekukonzeresa mhirizhonga mwedzi inotevera muAfghanistan.
Malawi yakarasikirwa nerubatsiro runobva kunze kwenyika zvichitevera uori hwaiitwa nehurumende muna 2013 uo unozivikanwa nerekuti cash gate. Asi sangano rinokweretesa mari pasi rose reIMF kana kuti International Monetary Fund rinoti richaburitsa mari yanga yasara yakakweretwa neMalawi inosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora. Chikwata cheIMF chakapeta rwendo rwacho rwemasvondo maviri kuMalawi chikabuda chine nyaya yakanakira nyika iyi. Kuwandudzwa kwemabhanga kwakaita kuti kuparara kwesimba remari munyika iyi kugadzikane, uye IMF inotarisira kuti upfumi hweMalawi uchakura nezvikamu zvitatu kana zvina kubva muzana. Asi IMF inoti pane zvakawanda zvichiri kuda kuwandudzwa kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika.
Nyanzvi munyaya zvirwere zvekutapuriranwa zvakaita seHIV kubva kuna mai kuenda kumwana Dr. Angela Mushavi vanoti vari mushishi mekuedza kuti wandu wevana vanozvarwa vaine utachiwana weHIV AIDS hudzikire kudzamara pasina vanorwara neutachiwana uhu. Dr. Mushavi ndivo murongi wechirongwa wechirongwa ichi mubazi rezveutano uye vanoti madzimai anenge aine utachiwana anokwanisa kubatsirwa vakapinda pazvirongwa zvehurumende pachena nguva ichiripo. Dr. Mushavi vanoti pane zvirongwa zvakawanda zvakaparurwa nehurumende munyika kuti zvibatsire madzimai anenge aine utachiwana weHIV kuti vasatapurire vana. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMarvelous Mhlanganya huye.
Parizvino tiri kuona kuti pane progress yakasimba chaizvo munyika medu. Chandinodarire ndechekuti urongwa hwokuti utachiwana husatapurirwa kubva kuna amai kuenda kumwana, urongwa uhwu hwakatanga muno munyika kare kare, tingatoti tatione 15 if not more years tichingoita program iyoyi. Hwongu takatanga zvedu maservices yedu ari kumakliniki mashoma. Muna 1999 maservices aingova kukliniki nhatu, asi iko zvino tiri kutarisa ka 2016 maservices okuti madzimai akazvitakura vauye kukliniki vachinyoresa mimba dzavo vachitarisa utachiwana hweHIV ari kuyanikwa mumakliniki akawanda zvikuru muZimbabwe. Saka isikurudziro yedu tingangoti zvamataura zvikuru ICASA conference yakaitwa muno muna December last. Tiri kutoona chaizvo kuti progress iripo, nekuti kare dai kuri kuti madzimai 100 vari HIV positive vaibereka vana vavo, taiwana vana vane makumi matatu kana kuti makumi mana nemashanu vachiita HIV positive kubva muzana.
Pari zvino mungati zvinhu zvakamira sei muchitarisa zvirongwa zvamuinazvo?
Neprogiramu yatiinayo iyi yekudzivirira kutapurirwa kweutachiwana hweHIV kubva kuna mai kuenda kumwana, tiri kuona kuti isu muno muZimbabwe apa ndakatarisana na 2016 uwandu hwamadzimai out of mazana vanenge vakatakura utachiwana vanoita kuti vhairasi pamuende kuvana vavo zvadzikira. Last year taitotaura kuti kwanguva nelezani madzimai manomwe anodarisa utachiwana huchienda kumwana, apa tatoona kuti namba yedu yatodzikira zvikuru.
Shuwiro yebazi reutano ndeyei?
Chishuwo chedu changa chiri chekuti taitanga tasvika panhano yekuti pavazana madzimai vakatakura utachiwana hweHIV less than 5 chaino kana kuti less than vashanu vange vari ndo vanodarisa utachiwana kuenda kuvana. Dai zvaitobvira tinototi isusu paite zero mainfection anoenda kuvana vanenge vabarwa nana mai vakazvitakura.
Zvakakosha sei kuti vana mai vaende kunovhenekwa ropa ravo kana vachinge vakazvitakura panyaya iyo yekurwisa kutapurirana kweutachiwana hweHIV kubva kuna amai kuenda kumwana?
Tinangoti isu takatarisa kuti kana mudzimai ane utachiwana hweHIV tinongo changaiti vabereki, nekuti tinobva tati vana baba vateererewo vasangofunga kuti inyaya yemadzimai, nekuti zviri pavaviri baba namai. Saka isusu tinozoti mai ndo vanobereka mwana, ndo vanomutakura mukati medumbu ravo, uye ndo vachabudisa mwana mudumbu mavo kuti mwana abude mukuya muno munyika. Nyange pakuyamusa ndiwe mai vanodini vanoyamusa. Saka utachiwana uhwu hunobva kubva kuna mai hunogona kuenda kumwana achiri mudumbu, hunogona kuenda kumwana panguva yekusunungutswa paya, uye hunogona kuenda kumwana paanenge achiyamwa mukaka. Saka tiri kuona kuti vhairasi inogona kutapukira kuenda kumwana nemitoo yakasiyana siyana. Saka kurudziro yedu hombe ndeyekuti dai zvaibvira munhukadzi achingonzwa chete kuti ndabata pamiri, ngaabva amanya nekuchimbidzika kuenda kunonyoresa. Pakunyoresa kusikere mudzimai anenge auya anobva atorwa ropa rake richitariswa kuongororwa kuti ane utachiwana hweHIV here. Kana aine utachiwana hweHIV zvinogoneka kuti mudzimai uyu abereke mwana asina utachiwana hweHIV kana akaitwa paurongwa hwemaantiretroviral atiri kuti isi option bcr, kureva kuti patinongobata kuti mai vaita utachiwana hweHIV tobva tavatanga pamaARVs natipo antiretrovirals avanonwa upenyu hwavo hwese kuti vhairasi isimbiridzise isatapukire kuenda kumwana.
pane madzimai kana muri dzingange dzakateerera pari zvino dzinovunzwa kuti asi hazvidhuri here kuti mudzimai awanikwe achizopinda paplan B yamataura iyi?
Muvunzo wako wakanaka mazvemasi nekuti maantivirus atiri kutaura anowanikwa kumunhu wese. Kuna madzimai nyange vasiri madzimai, maantivirus emuno munyika kana vanhu vachinge vauya kumakliniki vanoawana pasina mutengo, pasina mari yavanobvisa. Kunyange kutariswa kana kuongororwa ropa iroro kuti vane HIV here, vanoongororwa vasina ofisi mari yavanenge vabvisa. Dambudziko rinozongoitika nderekuti kuti mudzimai akwire kana ingava kombi kana bhazi kubva kwaari kuti asvike pakliniki iri padhuze navo, ndiyo zvimwe zvingangozomutorera mari.
Avo vanga vari Dr. Angela Mushavi, National Coordinator muchirongwa chePMTCT and Pediatric HIV Care and Treatment mubazi rezveutano, vanga vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mutanganya uye weStudio 7.
Makateerera kuchirongwa chamuri kupakurirwa neni wenyu Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu.
MaKristu akawanda munyika nhasi ange achipemberera zuva reEaster Monday, rinova zuva rekupedzisira rekurangarira kufa nekumuka kwaJesu. Chipangamazano munyaya dzezveupenyu uye vari mufundisi vaVukani Dladla vekereke yeGlobal Hope Ministries vanoti hurumende inofanira kuisa mikana yakawanda inoita kuti vafundisi vakwanise kutaura nevanhu munyika kuti muve nerunyararo nekunzwisisana panguva iyo Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rezveupfumi. Chioniso Jani weStudio 7 ataura namufundisi Dladla kuti tinzwe shuviro yavo.
Chakakosha semutungamiri kudzidzisa vanhu kuvandudzwa kana kushandurwa kwepfungwa. Saka semutungamiri tinofanira kunyatsokuongorora kuti zvatiri kudzidzisa vanhu nekuudza vanhu zvinhu zvakaita sei, nekuti tikavaudza zvekukundikana nekuoma kweupenyu, pfungwa dzavo dzichatanga kufunga kuti hapana mabudiro, hapana chavanokwanisa kuita kuti upenyu huve nani. Munhu ototanga kukundikwa, rinotudza kuti semafungiro anoita munhu ndozvaari. Saka tikakwanisa kubatsira kana kudzidzisa dzidziso dzinochinja mafungiro emunhu, ndinoona nyika yedu ichiita zvakanaka.
Pfungwa dzevanhu dzinoshandukwa sei? MuZimbabwe mune nzara, muZimbabwe vanhu vakutambudzika, zvinoshanda sei mufundisi?
Ini chandinotenda ndechekuti zviri kunzwa vanhu nekuona nezvavari kuona ndizvo zvinofanha kushandurwa, nekuti izvo zvikashandurwa zvinoshandura pfungwa. Isu svondo nesvondo uyezve pakati pevhiki tinosangana nevanhu tichivadzidzisa shoko raMwari, tichivapa tariro, tichivaratidza kuti vanokwanisa kukunda, vanokwanisa kuita zvinhu zvakatsanangurika. Mukudzidzisawo kwatiri kuita tiri kutoona vamwe vaakutotanga kuwanawo chekuita nemaoko avo zvisingadi mari dzakawanda. Vachiri kuvagonesa inyaya yekuti pfungwa dzaane kukunda mukati, pfungwa hadzina kukundikana nenhau yezvavari kunzwa nezvavari kudzidziswa.
Hurumende yeZimbabwe chii chainofanira kuita kuti pfungwa dzevanhu dzishandukwe ivo vakatarisana nenzara?
Maonero angu ndeyekuti hurumende yedu inofanirwa kupa mikana kuvafundisi nevamwe vadzidzisi nebudiriro kuti vabude muchamhepo pati paTV kana paredhiyo vachidzidzisa dzidziso yekushandurwa kana kuvandudzwa kwepfungwa. Uyezve hurumende yedu inofanira kuisawo mari muvana vedu vari muzvikoro mayunivhesiti nematechnical college kuti vanava vapote vachimbobuditswawo muZimbabwe kwezvinguva zvipfupi pfupi, vachinoona maitirwo ari kuita indastry nezvimwe zvakadaro kunyika dzakaita sana America, vana Singapore, kuti vanava pavanodzoka pfungwa dzavo dzinenge dzatoshandurwa nekuda kwezvavao vakwanisewo kuti zviitwe muZimbabwe izvozvo. Nekuti tikangoramba nekuti vadzidze vachingodzidza vasiri kuonawo kune dzimwe nyika zviri kuitwa. kwa nefunde ya vai nayo alivumu tukwanza patra nike tiba fundi singava saneta kana kushaya moyo no tsungirira akudzidzi savano
Avangu wa richipanga mazano mnyaya, zema gareva nuwe vare mfundisi, vavukani ilaja, vekerege Global Hope Ministries. Vanga wachita ora na chuo niso jani we Studio 7, varparunare muarare.
Mwanao zemi tambo. Zimbabwe yakunda Swaziland zvine mutsindo 4-0 mumakwikwi e2017 Africa Cup of Nations Group L qualifier mumutambo waitwa muHarare. Zimbabwe iyo yakaita mangange 1-1 neSwaziland nemusuwe chishanu chapfuura kuSwaziland yatamba zvinodadisa muchikamu chechipiri kana kuti second half. Knowledge Musona ndiye anwisa chibodzwa chekutanga cheZimbabwe mushure mekunge Zimbabwe yapiwa penalty. Costa Namo Inesu azgunwisa chibodzwa chechipiri. Zvimwe zvibodzwa zveZimbabwe zvabva kuna Ivan Zirusike na Kama Billiard.
Yasvika nguva yetinoverenga tsamba mbozha dzenyu mashoko amunoisa paFacebook yeVOA Shona pamwe nematext messages amunoimatitumira.
Munyori wekutanga ndiye mutamba nengwe mutamba uyo anyora paFacebook achiti zvaitwa nevafana tazviona pfuurira imberi vakomana vakomana vechikwata chema Warriors ndo vari kurehwa apa vari kunzi zvaitwa nevafana tazviona blessing.
Mwanzi Joe Makotse anyora achiti pasuwa atiratidza unyanzvi.
Albert Shanyurai anotiwo pasuwa anga akachinja timu Swaziland yarowa nezveusiku.
Nomen Nomaranyoni anotiwo nasi madadisa vakomana.
Gideon Seremani anoti pamwe maWarriors angangoendawo kuGabon gore ramangwana tangatanzwa nekuchembera vachigadzirira makore ose.
Washington Mudzudzu anotiwo tiri kuriona nasi mashura it's now 4-0 ndofunga anyora mutambo uchiri kutambwa jonga achiti nasi vanhu varingotaura nezvemutambo weZimbabwe neSwaziland zvinhu zvinodadisa kuti Zimbabwe yakunda. Zvinonwisa mvura.
Nasi pasuwa akwanisa kugadzirira mid, kugadzirisa mid, kwete zvaakatiitira kuSwaziland. Nasi vakomana vanga vane nzara negedhi, timu ikaramba yakadai. Iya ini anzi nyangwe kuGabon tinotora mukombe. Nditerenzi Mavia anyora paFacebook yedu.
Aiwa tinotenda zvikuru vatereri nguva yedu ndiyo inodzoka yoita shanje. Nekudaro tinotenda mose manyora tsamba. Tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha kuStudio 7 muchitudza zvirongwa zvamunofarira imi vatereri kuti munge muchinzwa pano paStudio 7.
Kwazisana yamane shamwari pano paStudio 7. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Ma text message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorera zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tinodzokorera zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Mubva matifarira paFacebook kana kuti click like.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa matambiro aita vakomana vechikwata cheZimbabwe Warriors murwendo rwokuenda kumakwikwi e2017 Africa Cup of Nations.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosvika kuJapan kunonyengetedza shoroma dzemunyika iyi kuti dzizotanga mabhizimusi muZimbabwe.
Vana chiremba vanopiwa zvibvumirano zvitsva zvinotara mashandiro avo pamwe nemari dzavanotambiriswa.
Zimbabwe inokunda Swaziland 4-0 mumakwikwi ekuenda kumakwikwi 2017 Africa Cup of Nations kuGabon. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti makorokoto makuru kuchikwata chemaWarriors nemurayiridzi wacho Callisto Pasua. Tinoimba kuti muchanga muine zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande naMavlas Mhlanganya uye munhau dzechirungu.